Mutemo uyu tiri kuona wakasainwa nezuro. It's unfortunate kuti tine tarisiro yekuti tiri kutanga gore ra2023 tichitarisira kuti pachava nekutaurirana kwakanaka pavashandi vehurumende vezveutano nehurumende pachayo. Pabva paiswa mutemo uri undemocratic. Mutemo unotora marights evashandi ose. Mutemo watisiri kunzwisisa kuti uchange uchibhenefita ani nemagadzirirwo awakaitwa. Unotaridza kuti wakagadzirwa nevanhu vakanga vari emotional, nevanhu vakanga vachitarisa divi rimwe chete.
Imi makapiwawo here mukana wekuti muitewo pfungwa dzenyu bhiri risati rave mutemo?
Tichitarisa mararamiro ataakuita muworld yatiri pari zvino nenguva yatiri ino, tinoona kuti kunokurudzirwa demokirasi. Purezidendi vamunangagwa vanokurudzira demokirasi. Demokirasi inotangira pakuti kana pechiitwa mutemo panofanira kunga pechiitwa nezve maconsultation. Stakeholders ose ane chekuita nenyaya yacho iyoyo. Uyu mutemo hauna kuitwa maconsultation, hapana akakonsultwa. Vanhu vashoma vakagara pasi vakagadzira mutemo uyu vaine donjo, pamwe rekuda kufikisa kana kurwadzisa kana kuda kuti vanzi vanogona kugadzirisa matambudziko ari muministry of health. Asi tiri kuona kuti hapana kunatsotarisiswa chaizvo chaizvo kuti zvichanatsoita sei kumberi, kuchabetserani. Tiri kushaya anobetserwa nemutemo uyu kunze kwekutorwadzisa maordinary Zimbabweans.
Munofunga kuti zvinosiya papi vashandi vari muboka rezveutano?
Mutemo uyu zvaunoreva, kana wechitora masimba ose ekuti vana mukoti navana chiremba vakwanise kunyunyuta, vakwanise kutaura kuti hatina zvekushandisa, hatina chokuisa kubasa, hamuna mushonga muzvipatara, environment yatiri kushandira haina kunaka, vakanga vasikakwanisi kudaro, chinoitika the next thing ndechekuti vanosiya, vanobuda vechinotsvaga pavanokwanisa kunge kuine mutemo dzekuti vaexercise their rights. Tiri kuona kuti tanga tagara tine matambudziko ebrain drain, ende vanhu ava vechibuda kudaro vari kusiya gepi, vari kusiya health delivery system yedu iri pasi yakadonha, nekuti tinonga tisisina vanhu vakakwana muzvipatara. Toona kuti varwere pavanosvika ipapo vachanga vechibatsirwa nevanhu vasina experience, vasina ruzivo rwakakwana, vachanga vechibatsirwa nevanhu vashoma. Zvinoreva izvo kuti vachagara mumakiu malaini akareba asikaperi, vamwe vachadzokera kudzimba pamwe vasina kubetserwa. Saka nemutemo uyu zvichabva zvanyanya kutowedzera, nokuti tichaona vakawanda vechisiya, tichaona vakawanda vari vane experience vachienda. Zvinoreva izvo kuti zvinobva zvadonhedza mastandards ehealth delivery system yedu, zvoafekta vanhu vedu vemuZimbabwe. Saka isu tiri kuti mutemo uyu ungaita zvavo pari nhasi kunge mutemo wauya kuzogadzirisa, asi inini ndiri kuona sokuti mutemo wauya kuzotorwadzisa vanhu veZimbabwe vanobatsirwa muzvipatara zvehurumende.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa zvichemo zvamuinazvo izvi?
Mutemo uyu waida kuti kudai zvaigona purezidendi vamboita kuti unatsokutariswa nevanhu vanonga vasina kudhakwa, vanhu vanonga vari soba, vanatsokuisa mupfungwa dzavo pamwe chete kuti mutemo uyu uchanatsokubetsera ani, une munhu here wochabetsera, kana kuti uchatokonzeresa zvakanyanya kudarika zvanga zviripo. Saka mutemo unofanira kugadzirwa uchibhalanzisa, uchiita kuti kumasaidhi kwese, uchiita kuti kuvarwere vange vechibetserwa, vanorapa vange vechibetserwa. Haukwanisi kumanikidza munhu mukuru kuti shanda, izvi zvisina kumira zvakanaka. Shanda uine nzara, shanda usina chokushandisa chacho, shanda uri paenvironment iri risk, nekuti akadaro anonga achizvisa parisk, achiisa futi murwere waari kuda kurapa parisk.